Aleluia, aleluia, é tudo que ele está bem.
E nem nós, Ziba,
Agora, tá com a grande onda, assim, qui ne sait pas qui c'est bien. Je dis, il n'est pas. Il y a la question qui est payée pour qui est là. Dans le sens de la vie, il y a des gens qui n'ont pas eu de l'aide.
Rana, Não, tchau.
Não desistiu, acho que foi a primeira na cara assim. Talvez ela já me desse por isso. Não jogou a bola pra mim. Talvez ela me tire ele aí, na boca. Tire o ato aí, pau, mas ele vai me ter. Ele aí já tá bom. Agora fica, Brenão. Agora fica. Aperta o chá e fica na mão. Agatada, puxa, duração. Aleluia.
Olha o meu nome. Acho que isso.
Na minha domicílio, eu vou dar assistido. Eu vou
dar assistido. Eu vou dar
assistido. Eu vou dar assistido. Eu
Amém.
A cura, a cura.
Canal 16,
verso 1. Tu foi. Agarra-se. Agarra-se. Aleluia. Já se senta 16, verso 1.
Gino, Samson va a caer a casa. Aparona la puerta, un caso va a ir a chiste. Agapina, cuagare. Va a casa, va a caucho. Gichini, Samson va a chica pan. Ivo va a camucomba, va a camugatira, usico osi. Pasuo de puta. Va a caramba, daniele, usico osi. Va a chiste. Manguana, manapaleta.
Mungu meaipasenda mpati Fondome mungu Aja hapa umechipele Haka chida Haka kukumina lewa Aja haka pinda kwa chini Aleluya Aleluya Haka tamu mungu Ayokora kuna sima
Paka tunisha nisa Unozo nume ni kamabu Mbaba vesti
Cara, eu não posso ficar com esse tipo de coisa, não posso ficar com esse tipo de coisa.
Musicale Jesus, eu não vou produzir com. Pescar o elemento de Jesus.
akatanga kushaina akaona wakumbiria
kuti aiswe panaiiamai pane zvinhu avatamuzvatakaudza pamberi pamari
hama dzangu hatisi vasikiri kupa mwari purani mwari vane purani yavo kuda kweupenyu wedu avo vanouya nemapurani avo
vanozviudzira kutukwa vanozviudzira kurasika dai mwari vatibatira zvibereera chete tisarasike nekuita mapurani edu
nekuti varaikanema mapurani ari raiti izvozvo amai kupa vakauya vakati mukakunuma
aneisobhadhara purizi ndoyevaa
dangale kusuka kusuka kunorwadza ndasingazvizivi especially kuchitondora
ndezvinondaziva mamatarisa somapuletika t ndomasuka here kuti ndore ure ndomasuka here kuti ndore obva wapinda mumagumbezi kuti vaneeee
vanhu vari kutsva wena vanhu vari kuchema azobati anovaenda una satana kuti kusatanisha iwe satana ndo wande kuuya musumo wa vano shatiwa kuda kune zviwa zvipi kana yakaita zvipi 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 zvipi
Tosiana com as idades, eu não vou não. Então, eu vou fazer o da última.
vada kumari vana havasi kujaira. Aleluya. Havasi kujaira vana. Ndokuona izvo kujaira vana. Takujaira vechako vaikupa kuna vamwari vavakavata chikekuwa. Tajaire vana. Mwana mushika. Hatirambe tichiita zvatakajaira. Pane dzimwe nguva Mwari pavanochinja zvinhu kuti uzive kuti uri Mwari. Haleluya. Paverengi.
Tsvara tsvimbo, unganidze ungano iwe naAroni mukuru wavo. Mutaure nedombo pamberi pavo kuti riburitse mvura padombo. Unwise ungano nezvipfuyo zvavo. Ipapo Mozisi akatora tsvimbo yakanga iri pamberi paJehovha sezvaanga arayirwa nayo. Mozisi naAroni vakaunganidza ungano pamberi pedombo akati kwavari, zvino chinzwai imi vokumukira Jehovha, ko tingakubudisai mvura padombo iri here? Ipapo Mozisi akasimudza ruoko rwake akarova dombo kaviri netsvimbo yake, mvura ikabuda zhinji zhinji, ungano ikanwa nezvipfuyo zvayo. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi naAroni, zvamusina kutenda kwandiri kunditsaura pamberi pavana vaIsraeri, hamungapinzi ungano iyi munyika yandakava.
Takura tsvimbo kana tichidirama hazvisi zvese zvatanzi naMwari titambure zvatinoshandisa. Handidii kuti Mwari nasitaini vakadai, disitaini vakadai. Mwari havasi munhu. Apedza ndokubva amukira. Paedza kunotyisa. Kana pane chinhu wari chinotyisa pakuparidza kuti ndichatorwa ndinorovese nehana. Hanzi iwo uchatongwa dzabhuru nokuti ndiwo waidzidzisa vanhu. Vamwe vanoregererwa nokuti vamwe hana kunzwa anga akarava sezvakaita vamwe. Why don't you go to the kunyange amadamuzizeeze zvataona kana tisingadi kurasika ngatigone kuteerera ngatisajairire vanhu pane umwe murume mumwe nomufarira anoparidza kuvamei ndibatsire ndina kana sendi anhu akapinda ndamuchipinda bezi aesa kuuya vachipinda vachikuona ndirimo anonzi jesi something hanzi ndirimo ichidzika zokati hanzi yakakuspeka dzikakaseeo hanzi pasinei anaazokupinda mumukadzi achidzoka hanzi mukadzi achidzoka iye ndobva asvika ndobva ati how are you man of god andobva ati I just love offering to you ndikatiai mwari vanoshamisa hanzi ndikati andazogaragara ndikati mwari nini ndiie ndikaea kuti ndiwaneie musajeire mwari aikona kugana mwari vakambobatsira nechimwe chii chimonibatsiraiche kana mwari vakangosimudzawo vakwana vamubatsiri neni neni everyday vanavakwana handisiyo handisi mwari mwari anotaura hazitevi akati udzai efoti yajehovha udzai zvipfeko zvemunamato udzai zvipfeko zvemunamato hazitevi inquire of the lord haana kujairira mwari haana kuchevere kuti vana vato kana vambomhanira mundorama haana kudaiwa mwari vane basa nevanhu ikati mhani mwari vanogona vasina basa panguva ivo tanga wabvunza mari tanga watsvaga reforti tanga watsvaga dhapremo usati wamhanya kunoita zvakawanda tanga watsvaga kuti kuda kwamari ndekupi pasituweshe yakasangana nao. Thank you.
kurasika kunogona kubva pamapivi ari mukati meupenyu.
Pane pamadzirama ndiende mukati handiende pakatikazi handiende muroi
handiende
usatendere mapisha anokati upenyu wako kumukira mwari.
Ngaasakurasise pazvinangwa zvamwari. Ngaasakurasise pazvinangwa zvamwari. Ngaasakurasise pane chinoda kuitwa namwari.
Pane chinoda kuitwa namwari asi uri kurapa uri kurasika
hanzi akakwira akaenda tashishi mukadziona ramba akagara mwari epedzerana naye vana mwari vari kutsvaka upenyu wako
vari kuti kowarasikire kuenda tashishi
kowaenderei kusiriko kuri kupurane kowarasikireiko kuenda kusiriko.
Haleluya.
Dai mwari vatibatsira. Dai mwari vatibatsira tapedza zvoni
kana tichifamba namai ava hama dzangu ngatisamuvira
ngatifambei navanhu
aleluya ngatifambei naye ngatifambei naye vamusanga vamagona kugara kuriri vagoendera kuwe wakatemba kuti nhasi vamusanga vachaita chimwe chimwe ndekandikutaurire ngatifambei namai kutisaasi
hanzi achisvika akati hanzi kuwaitiri
izingavaverenga zvakadaro pane zvakataura zvakandirwadza
akati hanzi I felt compelled hanzi ndanzwa mandiri kuti ndinofanira kukashikana hama dzangu zvatinonzwa zvinondirasisa hapasi pese pandinonzwa pandinofanira kuita kunzwa kwangu kaza jesu akati not by will lord I felt my heart mune kunzwa kwekusada kuenda pamuchinjiro aizviziva kuti my heart mune kunzwa kwekusada kuroha nemachinji kwekusada kuroha nematsoja aiiamaai asi akati kwete kuda kwao kwete kuda kwao kana tisiri kuzorasika kuda kwedu kunofanira kusakuita kukuda kwamari dai vaaibatsira zvechero tisamhare nemakunzwa kuti timhare nekutaura kwamwari timhare nekuda kwamwari
aleluya hanzi ndanzwa mandii zvinofanira kupa chivaio pana First Samuel chapter 15 ndopechi 2 paanorasika hanzi mwari anoti vaamerikaiti akaita zvakashaka vana vavo aleluya vakaita zvakaipa vana vavo andakufara nezvavakaita pavaipa vachiuya kunyika ichipi vakamira vakaita chinakunaka nevanavo zvinosava kusununga unoparadza zvese paradza zvese kusasiye kana chimwe chete chakamira nekuti chivi chavo chinotiseva kuparadza naivizoramari mudhanzi akasimuka sauro hanzi akareta hanzi asarenda ana kuparadza hanzi akasiya baba chibabo chakavaningezikaurana navo hanzi akati ichi hachiurai chinenge chine wisdom chinogona kuzondipa natactis pamberera akatichengeta amadzaukana mwari vatiparadza amadzaukatiparadza kana mwari vatisiya mwari vatisiya siyai ukama kuti musarasi siyai chama kuti musarasi siyai narazo kuti musarasike siyai kuva makumba kuti musarasike machina enzimu matombo emapostori siyai kuti musarasike varadhai zvese varadhai mitumbo yeyeu varadhai zvese kuti musarasike hanzi akati kuna uyu hanzi ndasiyawo zvakanaka ndasiyawo zvakanaka pafesinai pafesinai chapa 15 vesinai hanzi ndasiyawo zvakanaka hanzi kuti tizvibayire kuna jehovha
amwari kuchengeta zvinhu zvekudzira mari yebese kuti hanzi hadopanobva mari yacho yechai
aiaaaaaaaaaa
mandiyetaidaiuye kugara kwauchiparidza zvaukuparidza
hanzi kakubaira kuna jehovha
amadzaudikanditaurira hausi kuda kubaira kuna jehovha nekuti jehovha vanogona kukupa zvakanaka kuti ubaire
kana akapa Abraham chekudai nebuwa yakafanira Jehovha vanogona kukupa zvakanaka chekudai chavati praratha paratha usingafunge sanyeperema tizakumudzaufana chita zvakaipa aleluya aleluya
paverse 15 anotifeti chichanaita anotina shitira mwari anotamadza mudashitira mwari mwari avasvika vanhu vanozvitifenda kana varasika kana tarasika hama dzavo kunoita zvinotitifenda avasekuti ngatibvumei kutitatadza ngatibvumei kutitakanganisa ngatibvumei kutimaandatadza handidi kuzvitifenda pakuita padaipa kana ndarasika mwari ngavanditsore nekuti ndatanga haleluya haleluya anotaura kuti ndatanga but I don't know. Then we got a shower.
Why don't you come on us for a little while?
mwari taita zvakanaka pamberi pake suwatine anototi tiri ndani tirwisiwe mumaoko amwari pane kuti tirwisiwe mumaoko evanhu amatamu ukapfuurira pakurasika uchadiswa mumaoko evanhu zviri ndani utendeuke nhasi urwisiwe mumaoko amwari ane nyasha ane rudo anotaura newe nhasi aleluya aleluya
hamadza mupane kurasika kusingatoveredzeki kurasika kusingatoveredzeki
kupinda vanhu wakaipa
bhaibheri inomudzidzisa pachena kuti mwari vanotaura zvakare kubudikidza nejesu kristu vachitaura kuna pita vanoti hanzi wakaipa akakumbira that might incite you hanzi wakaipa akumbira kupeta hazvida kunzi wakaipa akapinda kuna pita kune vakapinda nasatani varasika vanofanira kutsika kune vapindwa nemadhimoni napakati pedu vanofanira kutsikiwa judhasi haana kutsikiwa akazviuraya sauro haana kutsikiwa akazviuraya hama dzavo usatare nekurasika ukapindwa nasatani satani anouraya hanzi apedza kunyeka apedza kuinsaita nevakaipa hanzi akaenda akachema akati mwaridatazi hanzi akachema kuchema kukuru asi judhasi haana kuchema judhasi akachema achinozvikura judhasi akachema achienda kuvana ukaverenga una metu bhaibheri nokuti akachema nokuti hanzi akaenda kune vanhu vaakavadhana navo kuti aatengese chiyacho hanzi akavadzorera zvaida kuvadzorera hama dzavo hakuna kuregerwa kwakakwana aripo akauya kuzoponesa aripo akauya kuzodzikinura aripo akauya kuzotsvaga takarasika aripo jesu ari kudana vemukuru nhasi akauya kuzoponesa akauya kuzodzikinura takarasika hanzeriyo upenyu hwedu kuna jesu hanzeriyo upenyu hwedu kuna jesu katisaitei mwari vanhu vanotisvika pakuzviuraya vanhu vanotisvika pakuparara asi tikaenda kuna mwari sekuno vanotitevata vakati onotaikonastre ndakutadzirai
taurire madota pota uchienda nesa zvakaparidza neshoko
usati nemuti vakaramba vataura ndizvozvo yedzanisa zvataura vakaramba neshoko iva nemwoyo wekutya kurasika aleluya aleluya pana Hebrews chapter 12 verse 2 inoti looking unto Jesus the author and the finisher of our faith.
Sesongo yegore masikati. Oh, sesongo yemoto manje. kunyange ukapfira nemurima usikuzorasika nekuti pane shongo yemoto yamweya mutsvene ichakuratidza nzira yekuri kuendwa namwari pane shongo yegore kunyange zvikapisa sei muzimbabwe kunyange ikoromi yarama kusimuka ausikuzorasika pane shongo yegore inonisa kupisa kwezimbabwe inonisa kuona kwezimbabwe kuti usarasike handisikuzorasika ndakamira pashoko ndakamira paropa rajesu ndiritungamirirwa namweya mutsvene oremaivabatsirakeeka chakosingatiwane nguva yekunamata thank you jesus praise be to the Lord praise be to the Lord oshakaramakasata ndakuwana nguva yekusvinamatira ngoti kunamwari ndinosiya kusasina kwavo ndotya kurasika tinoona ropa rei tinorinda shoko rei aleluya tinoona mweya mutsvene kuti ndisarasike pane vakawanda vakarasika dziri mhita dzekuteta asi ini handisi kuzorasika nekuti ndichabvuma kuteera ndosvitsa pasi peshoko ndichabvuma kuteera ndosvitsa pasi peropa rajesu ndichabvuma kuteera ndotevera kuri kuendwa namweya mutsvene ngatiwane nguva yekunamata kwaya chitungamirira ndotya kurasika.